Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kurume 16 2020 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezinezviri muchirongwa chedu chanhasi Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti Zimbabwe iri kuchema nevanhu varasikirwa nehama nekuda kwechirwere checoronavirus Vakuru vakuru vekambani yeSakunda vomira pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemari vachitaura nenyaya yemari yeCommand Agriculture Mutambi wetsiva Charles Manyuchi anoti anotarisira kukunda mumutambo wake weWorld Boxing Council Middleweight muna kubvumbi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nasi vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachitaura mashoko anopesana negurukota ravo rezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri kashiri vakaudza varwi vehondo yerusununguko kumashonaland west nemusi wesvondo kuti chirwere checoronavirus chiri kuranga nyika dzavanoti dzakatemera Zimbabwe zvirango Mumashoko ari mubepa nhau reHerald vaMunangagwa havana havo kudoma amai muchinguri kashiri nezita asi vati Zimbabwe inochema nevanhu vari kurasikirwa nehama nekuda kwechirwere ichi vati Zimbabwe inomira nenyika dzose dzawirwa nedambudziko iri kusanganisira China, Iran neItaly hatina kukwanisa kubata amai muchinguri kashiri sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo asi tabata mutedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaenergy mutodi
mashoko akakosha ataurwa naPresident nechikonzero chekuti tiri pasi nyika dzose dzepasi rese tiri pasi pehu World Health Organization inova bazi reUnited Nations saka kana taurwa nedambudziko rakaita setaurwa naro iri ratangira kuchina rapararira nyika dzose pasi rose kusiya kweshomanene ndikakuti mainly africa ndo isina kunyanya kuafrica asi nyika dzevachena dzose dzaafrica isu sezimbabwe tinoti tinoda kuti nyika idzodzo dzikwanise kuwana simba rokuti dzikunde chirwere ichi hachisiri chirwere chinodiwa kuti chinge chiri munyika ipi kana ipi zvayo hurumende yedu yakamira pamashoko ekuti tinoda kubatsirana pasi rese kuti tikunde chirwere ichocho kwete ichocho chete asi tipe zvirwere zvakawanda wanda zvatiri kurwisana nazvo zvakafanana neHIV and AIDS zvakafanana netuberculosis cholera malaria and so on
ko mashoko amai muchinguri aya ekuti iwo chirwere ichi chiri kuranga nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango munoaona sei
hatina nyika yatinoti ngaibatwe nechirwere ichocho kana kuti ngaisabatwa nechirwere tinoda kuti kana zvaitika naturally tobatsirana pasi rese tinodayira kuti pane mashoko ari kutaurwa kunzi pane majokes akataurwa ekusoori achiti no manyika dzine masanctions dzakaita masanctions kuZimbabwe dzinofanira kukuvara kana kufa nechirwere ichocho that is a joke it's not an official position of government it's a mere joke and we are allowed to joke as government officials we don't take an offense from that saka toda kuti vanhu vanotonzwisisa president is spelled out position ye government nekuti tiri kuchema nevari kuchema
Mutezeri wegurukotare zvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanga vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nasi vashanyira chipatara cheWilkins muHarare icho chinorapwa vanenge vabatwa nechirwere zvekutapurirana zvakaita seCoronavirus. Tabata vaChamisa kuti tinzwe zvizere.
Tirikuda kuti isu vanhu vadzive, vanhu vatirimuke, vanhu vaone nekuchenjera, kuchenjedzwa nguva iripo kuti chirwere ichi chinogona kutiparadza. Chinongova nemangangi kana kumakwikwi nechirwere cheshura matongo kuparadza vanhu kana cheibhola chendakambozikana chichiitwa kunana Liberia. Saka tafamba nhasi isu tichiti ngazvitangire patiri, tione kumakanzuro atinotungamirira semusangano weMDC, tione kuti makanzuro aya akagadzirawo here dambudziko iri kana rikatiwira. Nokuti kazhinji kudzivirira kunokunda kuzorapa, kudzivirira kune simba pane kuzomhanya mhanya toyeuka mvura, kana kuyeuka bako mvura yanaya. Saka izvozvo taenda kuWilkins nhasi kwatatichiongorora tine kambeni yedu inonzi Zimlock kana kuti Zimbabwe Lockout Corona. Tibvise korona, timise isauya ichiparadza vanhu. Taonawo basa riri kuitwa nemakanzuro, taona basa riri kuitwa nevepaWilkins kugadzirira kuti kana dambudziko rakadai rikatiwira tisawanikwa tisina kuchangamuka kana kuti kuchimbidzika kwekumhanya kana kwekufamba kuti zvirapwe tidzivirire dambudziko iri.
Takanzwawo mai muchinguri nemusi wesvondo vachiti chirwere ichi chauya kuzoranga vakatemera Zimbabwe zvirango. Munoti kudini mashoko aya?
Chaungati kana paita chirwere chakatangira kuChina, chakatekeshera muEurope, chaenda kuAmerica, chamuAfrica, idzivaka urwere ka. Panoitwa zveurwere hapadi matongerwo enyika, hapadi, inoseka urema wafa. Haugoni kuseka vamwe urema, uye uchimbosekereko urema, nekuti urema hunotongoshanya chero husingahudi.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa neZuro vakadzika matanho akaomarara mukuedza kurwisa pamwe nekudzivirira kupararira kwechirwere cheCoronavirus icho chatekeshera pasi rose. Vanhu makumi matanhatu nevana vabatwa nechirwere ichi muSouth Africa. Mutore wedu More Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Ramaphosa vakazivisa kuti South Africa kutanga nemusi wechitatu inenge yave kuvhara mimwe miganho yayo uye kurambidza kushanyira kana kutambira vanhu vari kubva kunyika dzabatwa nechirwere ichi dzinosanganisira Italy, South Korea, Iran, Spain, Germany, United States neChina. Zvikoro zviri kuvharwawo musi uyu uye vanhu vakarambidzwa kuungana kusanganisirawo pamitambo. MuSouth Africa mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kubatwa mumambure ezviri kuitwa kudzivirira chirwere ichi. VaOffice Jaka avo vanobva kuKwekwe vanoti vane chivimbo chekuti South Africa ichakwanisa kupedza dambudziko iri kunyange hazvo riri basa guru.
Inokwanisika kuitika kuti South Africa ikwanise kuendura this problem, but vanofanira kufara. Maborder one vanofanira kustopa movement yevanhu nemagathering anoitika pamafunctions akafanana nekuti vanhu vanoungana vachiita mawedding, vanhu vanoungana pamwe vachiita zvikara zvese zvemachechi zviya zvekutombomisa. Zvinotove right, but ndotemba nayo South Africa kuti inogona kuendura nekuda kuti ine mamachines ainayo akawanda. Plus zve dai vaita maroad blocks kuma main roads anopinda muSouth Africa, so achitesta vanhu vanenge vachipinda vachona vese kunobudawo angabuda achadzoki.
Asi vaJaka vanoti vari kunyanyoshungurudzika zvikuru nevana vavo vaviri vari kuita zvidzidzo zveelectrical engineering kuChina.
Nevana vangu tu vari kuChina and vana vava ndakazvibhadharira ndokamari kuti vaende kuChina vari kuita macourses eelectrical engineering. Vane vakafarirwa kugare kuchikoro ikwavari iko vari kutaura kuti ivavabude vatendi kubuda mucampus, futi inotongoita zvokutenga online yoya pa campus but shungunde shoka inawe kuti hurumende yedu haisikwanzo kuti itochip in pazvinyiro zvizvi kuvamudzimwe nyika varikutora vana vavo vachidzoka kunyika dzavo kuyedu haikwanisi kubatsira vana vedu
vaimanyomboti vanotiwo kunyange hazvo zvaitwa navaramaposa zvakanaka zvichakanganisa upfumi hwenyika yavo vaenderera mberi vachiti kumiswa kwemitambo kuchakanganisa kurarama kwevakawanda
tinoonawo pane vamwe vedu vanga vachirarama nekuda kwevachitamba mitambo iyoyi vachitaia toti iyo sports betting asi tinoona izvozvi zvinhu zvichakonzera dambudziko zhinji mukati menyika ino nekuti vanga vachiwana mari muzuva roga roga vachatsvaga mamwe mabasa akaipa yekuti vawane mari idzodzo nekuda kwekuti zvavaiwaniswa zviya vaiwana nazvo mari zviri zvakavharwa
chimwe chizvarwa chezimbabwe chechidiki chinogara musouth africa vamunyaradzi mukanyiwa vanoti vanowirirana nemashoko ataurwa navambote
maonero andinoita emucoronavirus chirwere chakashatisa uye chirwere chakaitisa kwazvo zvisinei zvireva kuti south africa mukanzereri wayaita zvemitambo zvakasiyana siyana zvayakanzera kuti zvisaitwe munyika mayo ingava iri imwe danho rakanaka kuti panoungana ipapo vanhu ndipo panoita kuti vanhu vave vanowana nokutachiwana hweiyo chirwere ichi
muSouth Africa hamusati hamo matanga kuita chipatapata chakanyanya chekutenga zvinhu muzvitoro sezviri kuitika kune dzimwe nyika dzine chirwere ichi dzakaita seAmerica, Italy, China neCanada. Vanhu zviuru zvitanhatu nemazana matanhatu nevana vafa nekuda kwechirwere ichi pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti ranyora tsamba kugurukota rezvedzidzo vaKain Matema richikumbira kuti vasangane nechimbi-chimbi kuti vazive nzira dzekudzivirira nadzo zvikoro kubva kuchirwere checoronavirus. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kugurukota rezvedzidzo kana ratambira tsamba yePTUZ iyi asi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe.
Chokwadi ndechekuti hapana asi kuona kuti coronavirus yasvika mudhuze nemusha wedu. Ndochekutanga chepiri ndechekuti dzimwe nyika dzakatikomberedza dzatotora position yekuti zvikoro nemapublic gatherings ngazvimbovharwa. Nepamusana pekuti zvirwere izvi zvikadzimara zvazopinda muvana, especially vana vanenge vari vana vechidiki nekuwanda neuwandu hwavo, tinogona kunge tatozvisikira muto muziso nepamusana pekuti tikatarisa zviri kuitika pasi rino rese, chirwere chikatanga nemamiriro akaita health system yedu, tinogona kuzochema mangwana. Saka tati ngatigare tagadzirisa nyaya iyi zvisati zvasvika mumusha. Nepamusana pekuti tiri kunzwa kuti tikaramba tichinyemberana tichiti chirwere ichi ndechevarungu ndechevanhu vanotibzvanyirira, tisadza kuona kuti chirwere chapedza chabata nesu pese, tichatozoshorwa ramangwana sevanhu vakatadza kurongekana nekugadzirisa musha wavo vachiona mhepo yembambare ichibva kure.
Saka mawana mhinduro here kubva kuna vaMatema?
Tsamba yaenda kuofisi kwavaMatema nhasi, saka tomirira kuti pamwe mangwana anosvikira mangwana vachatidaidza. Asi kuona kweduka nyaya iyi inyaya yekuti inofanira kutokurumidza kugadziriswa. Nosikaramba takadaro ikazombonzi yabata, tinochema mangwana nekuti nezvivarairidzi vedu vePTUZ vari kumabhodhi vari kuPlumtree, kuRamakobane, vari kuBeitbridge nevari muzvikoro zviri kumanikalenduku vese vaa vachakwanisi kudzidzisa nekuti vari kutsva taitakurumidza kugadzirisa. Tisatapinda mudambudziko rekudai kwesenetime tinokomba nzeta gove richiri nyoro, tinosvika kumberi kagadzirisa zvinhu zvedu nguva iripo.
Asi vaMajongwe, mungaona hurumende ichitora matanho here ipo pasati paita munhu atawanikwa aine chirwere ichi muZimbabwe?
Kazhinji kazhinji nyaya iyi togona kuidzisimisa nekuti takatanga kuona nyika ino ichitobvunza kuti tine kapasiti yekukwanisa kurwisa korona, tine kapasiti yekudzivirira, tichiziva isu kuti vanhu vanenge vatsva nemoto chaiwo, vatinoziva kuti munhu atsva nemoto anoitwa sei, tiri kuwana vachiwana dambudziko muzvipatara muchinzi mabhandeji ashayikwa, pashayikwa mishonga yekuti vatonhorerwe kutsva kwavari kuita, kwazoti vana korona vatitombozva tinotsvagwa pai kana kuti tinotsvagwa sei.
Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vakuru vekambani yeSakunda vamira pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvemari nhasi vachipa umbowo nezvekufambiswa kwakaitwa mari yeCommand Agriculture. Mumwe mkuru wekambani iyi, vamberi kwazo Charles Chitambo, vati kambani iyi, yakashandisa mari inosvika bilioni imwe chete yemadhora, kwete mabilioni mashanu kana matatu, anombotaurwa nevamwe mumapepa nawo. Vati vanofara nebasa ravakaita sezvo vachiti rakabatsira nyika kuti ikowe pakuru. Vativo kambani yavo yaimboshandisa mari yayo mukutenga zvekurimisa. Panyaya yekuti hurumende haina kushambadzira basa iri sezvinodiwa nemutemo kana kuti kuira kutenda, vati ivo vakangodaidzwa nehurumende. Mukuzeya nyaya iyi, tabata sachigaro wekomiti iyi vatenda ibiti.
Chavanyanyotaura kubvuma kuti vakapiwa mari inosvika iyo $1 billion munyaya yeCommand Agriculture. Vakonfirma zvakare kuti havana kuenda kutenda. Vakonfirma zvakare kuti vaisupply zvinhu izvi kuma GM depo pamwe kumapurazi evanhu. Vakonfirma zvakare kuti vaipiwa matreasury bills. Vakonfirma zvakare kuti vaipiwa any foreign currency kureserve bank. Ndo zvavakonfirma. Saka isu sedare tanzwa umbuhu wese tichazeya panhu zvavataura nezvakataurwa neGMB, nezvakataurwa neMinistry of Agriculture, nezvakataurwa neMinistry of Finance, nezvakataurwa neReserve Bank. Tichazeya tozoenda kusango kwatichazonyora ripoti yedu.
Vanhu vangatarire kuti munenge manyora gwaro iri riini chaizvo?
Tatichifunga kuti ndofunga muna April togona kunonyora gwaro kuzoripresenta kuparliament mid muna May. But committee icha decide, but I think the hope yedu se committee ndeyekuti tinopedza kunzwa humbo wese muna March tochizoshandisa April kunonyora report nekuzeya evidence yehumbo watakatambira kune vanhu vese vatakanzwa tane zvimwedzi tichiita nyaya yekomandi. Saka takuda kuti tipedze tipe zvakataona tozvisa kudare reparamende.
Pane vamwe vachadaidzwa here kukomiti yenyu kana kuti mapedza?
Hongu tine vetrafigura vatichadaidza, tine veAfrican Import Export Bank vatichadaidza, then pane nyayawo futi yekuti dzose Ministry of Finance, Reserve Bank, sekunda yacho neGMB zviri mumba imwe chete pamwe chete, because pari zvino panenge pari nekukandirana nyoka. Avachiti bvunzayava.
Sachigaro wekomiti inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende mudare reparamende, vatenda biti vari parunare muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vechitendero chechikristu muSudan vari kupemberera kunamata vakasununguka mushure mekunge vaimbova mutungamiri wenyika iyi vaOmar al-Bashir vapidigurwa nemauto. Va al-Bashir vaida kuti vanhu vechitendero chechimoslem chete vatendedzwe kunamata vakasununguka. Nigeria inoti yave kumutsiridza chirongwa chayo chekupemberera nyaya dzekuredza hove chinonzi Agugu Fishing Festival, chainge chamiswa nevanopfurikidza mwero munyika iyi veAl-Shabaab muna 2009 vachirwisa hurumende. Zvinhu zvinorwadza mhuri kunzwa kuti mumwe wavo azviuraya, nekuti nguva zhinji nduku dzakadai dzinoitika vanhu vasingafungire, nekuti mupfi anenge asina kumboratidza kuti ndizvo zvaaronga kuita. Mukuzeya dambudziko iri muchirongwa chedu chezveutano nhasi, Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mhuri dzakawanda muZimbabwe dziri kusangana nedambudziko rekufirwa nemunhu anenge azviuraya, izvo zviri kusiyawo veukama vakawanda vasisataudzani, sezvo dzimwe nguva mufi anenge azviuraya mushure mekurwadziswa nehama kana nezvimwewo zvikonzero. Mumwe murume wechidiki vafarai matenda vanoti vakamboedza kuzviuraya kakawanda apo upenyu hwakatanga kuvaomera mushure mekunge vabereki vavo varambana. Vamutenda vanoti vakatomboedza kuzvidonhedza kubva padenga remafurati avaigara muguta reHarare, nokuti vaiona sekunge pasisina tariro muupenyu hwavo.
It's a very trying phase whereby kana wangu ajaira kumwa Coca-Cola every day zvosvika pakutumba mutorina kana mazowe kamwe Jolly Juice, kana wangu ajaira kuti nuti ukadya nesadza right obva wadya nyama na left nenozinoti ndina mutorina chinhu. Then you also have to understand the environment and I gara was a flat. Russia is one of the best flats in town. So the environment was competitive. Exactly. Because I was comparing myself to my other peers. And the flat by nature was competitive. Nekuti munesangari po manit. Ah, ndati mumwa dito ikaramba. Nyango mukashetwa mukanwa ndikatsankanwa, I remember. Ndikatirai mapiritsi, ndinemba ndikamwa mapiritsi. Mama wangu ndoakazozvinonda kwa mapiritsi akandirutsisa nemukaka and stuff.
Vamatenda vanoti vakazowana rubatsiro kubva kunyanzvi dzeutano zvokuti vava kubatsirawo vamwe vavanenge vaona vaine matambudziko akafanana nezvavakambosangana nazvo. Vamatenda vanoti pane mumwe mudzimai wechidiki akamboedza kuzvikanda muna Julius Nyerere Way, uyo vakabatsira nekumuendesa kunyanzvi dzeutano dzinoongorora pfungwa.
There is this lady, very nice looking lady, wearing expensive shoes. By that time I think 2009 with a Gucci shoe. The first time I saw a Gucci shoe in my life. Actually staying at a shoe. Akaba as the tandem road by Chipura Motors. It was just like everyone was staring at it. It was Wangaka Pika at that time. Toraji Ugona gold for the first time. We were like, ah, Mnapika shit gold or something like that. First tandem road so. And then the car miraculously was stopped. I know but I'm thinking but I'm going to Zura and stuff because it became very obvious because Wangas David. But on Badon Mapusa was kanda foot into another car. I was Razuera Pasi, I got to my Edgar Z, one thing I'm not hanging up when I got my glass. Now I'm a head that you dive, I should be cut. So just talking of it's better that way I'm Chandafan Bramum town, all the way from Borodo, couldn't say Kundwane Kufa. I can't sleep at home, Babangwaka Rumba and stuff. Every single night and drink as well, and the road remove any wrong and stuff like that.
Dambudziko rakambosangana navamatenda idambudziko guru rakatarisana nevanhu vakawanda pasi rose. Mutevedzeri wemukuru anoona nezveutano hwepfungwa mubazi reutano Dr. Sacrifice Chirisa vanoti hakuperi zuva vasina kunzwa vanhu vaviri kana vatatu vanenge vave kuda kuzviuraya. Dr. Chirisa vanoti vanhu ava vanogona kunge vari varungu, maIndians, vanhu vakadzidza, varombo, vanowana, vakwegura nevana vadiki avo vari kutora upenyu hwavo nenzira yakada.
Chitaura panyaya yesuicide, tingati ndoku kutora upenyu hwako. Zvinhu zvatinoona kuti zvinoitika zvakanyanya.
Anoona nezveutano hwepfungwa mumusangano weZimbabwe National Association for Mental Health, Dr. Ignatius Murambidzi, vanoti mirizhonga pakati pevanodanana ndizvo zvezvimwe zviri kukonzera kuti vanhu vasvike pakuzotora upenyu hwavo nokuti vanenge vashaya vekutaurira zvinovanetsa.
Muno muZimbabwe takaona kuti kazhinji zhinji nhau dzikuru atingangoti maimmediate factors anozoita kuti dzimwe nguva aunze kurwadziwa kuya nekushungurudzika kunozoita kuti munhu atore upenyu hwake. Kazhinji kusawirirana mungava mudzimba kana kuti pakati pemunhurume nemunhukadzi.
Dr. Chiripanyanga vanoti zvikamu makumi masere kubva muzana vanorwara nechirwere chedepression icho chinozoguma chakonzera kuti munhu azviuraye. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu pasi rose vanorwara nechirwere chedepression uye vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vanozviuraya pasi rose. Asi Zimbabwe haisati yave kuziva kuti vanhu vangani vanorwara nechirwere ichi. Kunyangwe hazvo mugore ra2017 vanhu vanodarika chiuru nemazana matatu nemakumi mana vakazviuraya mugore iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamira.
Munhau dzemitambo, mutambi wetsiva ane mukurumbira munyika Charles Manyuchi avimbisa kupunzira pasi Muhammad Seblaya wekuUganda. Ngatinzwei kubva kumutoreri wenhau dzemitambo Michael Kariati.
Manyuchi ataurira vatori venhau vemitambo kuti seibhala achawira pasi sezvakangoitawo vamwe vatambi vana avo vakashanya kuZimbabwe ndokutadza kupedza nharaunda dzakatarwa.
Aiwa Manyuchi andokunda because this takatemba African breed. Tichitarisa zvaakaita mukomana wekuSouthern America zvaakamita pepe. I don't think kuti senze chance munhu wekuFrance iye. Because chibagira chake pange chekuleft chakanyanya.
Manyuchi asange achidzivirira bhande rake reWorld Boxing Federation iro akatora muna Gonyana gore rapera pamwe chete nekurwira mukombe weWorld Africa Boxing Association. Mutambi uyu anoti asarwa nemakore mashoma shoma achiri munhandare zvekuti ari kuda kushandisa nguva ino kurwa zvakasimba kuti adzokere ku WBC.
Ine ndikufunga kuti ndine makore maviri matatu ekutamba menshirwa nekuti mutambo uri kuti urege munhu wachembera. Now I'm 30 years, saka ndofunga kuti pa 33 ndinenge ndambotamba ndamborwa. Ndinofunga kuinvesta ndinenge ndambosa.
WBC ine chiremerera chakasimba kudarika mamwe mabhodhi ese anoita zvetsiva anoti WBF, WBA neIBF. Asi Manyuchi anoti veruzhinji havana chekutya kuregedza kwake tsiva kana nguva yacho yasvika sezvo abika vatambi vakawanda vane tarenda muCharles Manyuchi Academy avo vanokwanisa kupinda mutsoka dzake.
Tina tapinda binimu nevamwe vakachi vachiriko vachitosimukawo nana Evans variko zvekuti tinotikasiyawo tikuona future yevanhu vanhu saka tiri kuvapa mukana wekuti vatambire mabhandi tichiri vapenyu tichiri kurama.
Manyuchi haasati amborohwa nemutambi wemuAfrica kubvira muna 2013 apo akatora mukombe weAfrica Boxing Union achirova Patrice Peko wekuBurkina Faso. Muongorori wemutambo wetsiva vaGilbert Mnesi vanoti Saibala ari kutevera munzira yaDiego Gallardo wekuArgentina uyo Manyuchi akapfunzira pasi munharaunda yechitatu.
Nguva yega yega Charles paanotamba ari kumusha igaroziva kuti anokunda.
Manyuchi haasati amborohwa zvekare kubvira apo akatanga kurwira muZimbabwe achibva kuZambia uko airwa ari pasi peOriental Boxing Promotions. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Karia.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne 15460 kHz pashort wave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashort wave. Kurongwa chedu che live talk na 8 p.m. nasi kutarisa nyaya yechirwere checoronavirus icho chopararira pasi rose chichiuraya vanhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votaura mashoko anopesana negurukota ravo rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri kashiri panyaya yechirwere checoronavirus. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa voshanyira chipatara cheWilkins Hospital vachida kunoona gadziriro yekurwisa chirwere checoronavirus. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.